Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unoti simba
Yesu simba rangu
simba rangu
Yesu simba rangu
unoti simba
kana ndakaneta
ichitata kufamba imi mari
mari ndinzi mfundisi Andrew Mudalala ndakaberekwa ku Masvingo kuZimbabwe ndikanzwa kudaidza kwashe muma 1993-1994 ndikapenda kwa Bible College ndikapedza 1997 ku Harare ndikatora sondo ye Bible Temple Pentecostal Holiness Church kubva 1997 kusvika 2008 ndakazomuruka ndouya ku United Kingdom kwandiri kutrena again kuti ndivandudze chifundisi changu ndiri kushanda ne Church ye United Home Church.
Ndinoona kuti munoenda muzvipatara kunoona varwere munopinza zita ramwari sei kumunhu ane chirwere chisingarapike uye ari kurwadziwa munotaura naye sei kuti anzwisise kuti Mwari ane nzvimbo munyaya iri kuitika kwaari?
Zhinji vanhu vatinoenda kunoona muzvipatara vanenge vari vanhu vanenge vari nhengo dzesvondo yedu, asi mukuenda kwatinoita tinovaona tichivakurudzira kuti Mwari ndiMwari vakanaka munguva dzose, kunyange munguva dzatinenge tichirwadziwa kana kuti munguva zvinhu zvatinenge zvisingafambi zvakanaka. Asi Jehovha ndiye mufudzi wedu. Kunyange tikapinda nepamupata womumvuri worufu hatingatongotyi, nokuti anesu. Saka Jehovha, tinonyanya kukurudzira vanhu kuti vafambe vakasimbirira pana Mwari kunyange zvazvo neimwe nguva maamiri ezvinhu asina kuita zvakanaka. Kwozoita kuti kune vamwe vatinosangana navo vanenge vasina chitendero, kana kuti vanenge vasingatendi muna Mwari, kana kuti vanenge vasingatendi muna Mwari sematendero atinoita. Tinokurukura nezvavo kana kuti navo pamusoro pezverudo rwaMwari, kuti Mwari ndiMwari ane hanya noupenyu hwavanhu vose, tisinei kuti ivo vanotendera Mwari sematendero atinoita here.
Munoona mutsauko here patarisiro yemurwere mapedza kutaura naye kana mapedza kunamata naye?
Varwere vazhinji vanenge vari vanhu vane tarisiro yokuti kurwara kwavo kuchaita zvakanaka. Kazhinji basa redu sevafundisi nderekusimbisana navo mumavonero avo avanenge vachiita kana kuti mune zvavanotendera. Kana vari vanotendera muchitendero chechikristu, kuvasimbisa pachitendero chavo anogona kunge ari munhu ane chitendero chakasiyana nechangu. Zvinobatsira kuti iwewo semufundisi umusimbise pachitendero chake. Kana ari munhu asina chitendero, ane zvaanotenda maari, chinhu chakakosha kuti iwe umuone sezvaunotenda mazviri, basi at the same time uchisimbisawo zvaanotendera mazviri. Saka ndinoona kutenda kwavanhu kuchisimbiswa kana akawana umwe munhu waanotaura naye zvinoenderana nezvaari kusangana nazvo kuti amusimbise mukutendera kwake.
Mudzimai nemurume wake vane dambudziko rekubuda mumba nekusavimbana, munopinza zita ramwari sei pakuvayananisa? Munozvifambisa sei kana masangana navanamati vemuchechi menyu vanenge vane dambudziko rakadai?
Kana paita dambudziko rakadero, panenge poda kuti vanhu vakere pahwaro hwewanano. Vanhu vaudzise kuti chinonzi wanano chii, kuti zvinodiwa pawanano zvii, nekuona kuti vangabatsigwa sei padambudziko ravanaro, zvikuru sei kana pasi pava nekusavimbana kuti munhu ava kubuda mumba achiti kumbo mumba kumbo pashe nenge zvoda kuti varangaridzwe rudo rwakavavambisa imba iyoyo vavangatarisira. I think general principle ndeyekuti zvaunoda kuti mumwe munhu akuitire ndo zvaungada kuti uitire umwe munhu ndokunga ndo mitemo ine gumi kana kuti mitemo miviri yakasimbiswa na Jesu kuti ida Mwari wako nomwoyo wako nesimba rako nezvo zviri mauri kugodawo kwako iwe kuda kwaunozviita. Saka ndokunga ndo mwaro ungabatsira kana pacha dambudziko rakadaro zvakare nokuti kana uchida munhu unokwanisa kumuregerera zvakare kana uchida munhu haukwanisi kuramba uchizomudzimbira pane zvaunenge wakamutadzira.
Nhasi Easter Sunday, zuva iri rinoreve kuvanhu uye chii chavanofanira kuziva nezuva iri muupenyu hwavo?
Chinhu chakanyanya kukosha chandanga ndichifunga panguva yeEaster kana kuti yePasika ndechekuchidzidzo chatinodzidza pana Jesu chekuti iye akatakura zvitadzo zvavanhu vose pasi rose kunyange zvake iye akanga asiri mutadzi akagona kuva munhu aitakurira mitoro yavamwe. I think kuti panyaya yeEaster inyaya yokuziva kukosha kwakaita kutakura mitoro yavamwe zvikuru sei vaya vasina manzwi kana kuti vakatsikirigwa kana kuti vasina simba kana kuti vasingagoni kuzvimiririra vega ndivo vanhu vaimiririrwa naJesu ivavo zvirema namapofu chirikadzi nekambi vakanga vasingagoni kunzi vari vanhu vane chimiro asi Jesu ndo vanhu vaaimira navo ndokunga ndo meseji yangu kana kuti ndo donzvo guru rekuti kana tichirangarira kumuka kwaJesu tinorangarira tarisiro iyoyo kuti isisi tikwanise kumirira vamwe vanhu vasingagoni kuzvimiririra vega.
Munofamba muchienda mumahospitara muchiona vamwe vanenge voita sokuda kuora moyo, munotaurazve navatendi venyu vanenge vane matambudziko mutsimba. Shoko renyu rokupedzisira kuna vanhu vakadai vane nyaya dzakadai mudzimba dzavo kana muupenyu hwavo, tipewo mashoko enyu okupedzisira akanangana navo.
Mashoko angu ekupedzisira anga ndingamatora kubva kuna Mapisari ma23 inoti Jehovha ndiye mufudzi wangu hapana chandingatya, anofamba neni nguva dzose, anondiradzika pamafuro manyoro, anonditungamirira pamvura dzinotonhorera. Kunyange ndikapinda nepamupata womumvuri worufu handingatongotyi nekuti aneni munhambo dzose. Saka kuziva kuti Mwari haatisiye kunyange vanhu vakatisiya, kunyange shamwari nehama dzikatina kurira kure, asi Jehovha anoramba anesu munhambo dzose.
Aiwa Pastor Andrew, tinotenda zvikuru namashoko enyu.
Tinotenda chaizvo nenhambo yamatipawo yokutaura neni.
Jesu makanaka, imi Jesu makanaka, ndinovima neni. Imi Jesu makanaka, imi Jesu makanaka, imi Jesu makanaka, ndinovima neni. Jesu simba rangu, simba rangu, Jesu simba rangu, unondipa simba. Jesu simba rangu, simba rangu. Bye.